Bad Company.
Sa. Bendeza. Septamba sekuseka, solo chingo kreka, zichito itika, asindo ziziva kutinjango pepereka, nenyika, nichingo bomba zangu dichitendereka, asinja tahura kushikira sacheka, haisa ziva kutinamo chandi cheka, chupo adiva kawanda wachandi buka, asingo mandura mali chibika, nekuti varipo chandi shibisa, wala chandi chipisa, wano tisandaita shite, varipo wajati, chomu simbisa, asiva nge wachango ntikisa, asichandi nuda kusichekesa, kusichenesa, nekuti zvinhu zvacho nevanhu zvinovengesa saka ndoda kuti kana ndafa ndoda mugoziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apandivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva zvimwe zvamai asindivo kuti vainditumira mamepo mamepo onzira iva zambuko riyera dziva pana sauro hapana chanoziva kana ukaona vachiita kukurava unoti aiwa uyo anovava asindivo futi vanenge vachikuseka nyangwe mbatya yawakapfeka asi mangwana zvichiitika nguva dzichifamba people are dying soldier love is crying yes we keep on flying and I keep on flying asi chandoziva kuti mwari vachaburitsa chokwadi ichokwadi hapana munhu wenyama anotonga saka mwari ndovanotonga nyange muchida zvenyu kunditonga munondiona kunge ndinopenga ndikataura munoti hapana chinozikanwa saka ndangoti muzive kuti nini kana ndafa ndoda mugoziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apandivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo asindivo kuti vaindi mamepo, mamepo kungoti chete munhu kana wodona unoita kunge usina chawaimbogona ende uchisangana netsaona mota dzako uchifamba pamwe uchispina vachiplana kutokurova unge pena ende pese pavakena vaida kungoona zvinhu zvako zvichitena asi ive uchiintatena ende kungoti ndinotemba namwari ndine faith ivo vane little faith saka ndiri kumberi kwavo chero vachizvitanda namwari mwari kudenga vanoona ndachema handachandotya sikana ndaenda ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apandivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva zvimwe zvamaiudzwa aiva manyepo asindivo kuti vainditumira mamepo ziva mamepo chandinoziva munhu wese azvarwa changosara kufa nange vasina kuona pandaisafa asi mutumbi wangu pamuchaushafa mozovaudza kuti sauro igafa chaingomanywa chingoma icho chingoma icho mangoma chinomagona mangoma chivava hapana kuda kuzvininipisa vange vanondichipisa ndanga ndada kudhipisa pane panondiyipisa ndinochigona chibasa icho ndicho changu chibasa icho chingoma icho
Bad Company.
Kana ndafa ndoda mugoziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apandivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndo Shimweza maiuzwa Aiwa manyepo Asini lofuti Waindi tumira mamepo Mamepo.